What are Rizinia, Zimbabwe, or Ataranya, the Mayan and President Farah Kuti, Yaza, Atara, the Ninja, the Kufamba, Paneku, and Sisak?
Sakandiana, Daisram Sanganu.
Sangano, Wangu Dane Kuti, Wangu Tauza, and I was Panya, the Lakutaugua, and the Paita Kuira, and I was Tibosangan 80. Wone kuti yadzacho zviriponde dzichi.
Tinoona kuti musangano waitika apo Zimbabwe yakamirira kunzwa zvichabuda kumataredzi mosva pamusoro pekupikiswa kuriitwa navachamisa zvakaziviswa nezeki. Vataurawo here pamusoro pesarudzo?
Ndanga ndiyo yataurwa iyoyo kuti Zimbabwe inoda demokrasi uye inoda maelections anovimbika muvanhu nekuti yaifanirwa kubudisa zvakabuda musarudzo isingaite zvokungotaura zvainoda pamusaka pekuti akabudira.
Asi misangano iyoyi inobatsirawo zvakadii kuvana veZimbabwe?
Pasi pano hapana nyika inorarama nekuda kwayo. Tinorarama munyika pano nekuti tinodyidzana nedzimwe nyika, uye panenge paine kubatsirana panyaya dzakawandisa dzeikonomi, dzesecurity. Nezvakadaro kutaudza dzimwe nyika chipanyaya idzodzo chinova chinhu chakanaka zvikurusa.
Iyo vachamisawo vari kuti musangano iwoyu waona wakakosha zvakadii?
Misangano yakadai yakakosha zvikurusa nekuti zvamunoziva nyika dzinoda kuti tifambidze nyaya dzesarudzo tichiteedzera zvinoita kana zvakaurirana nedzimwe nyika pasipano dzakawandisa. Saka kutoti vatoita musangano wacho iyo kuratidza kuti vanofunga kuti kusangana nedzimwe nyika chinova chinhu chakakosha zvikurusa.
Tinonzwawo zvakare kuti dare razivisa kuti nyaya yakakwidzwa navachamisa ichanzwikwa musi wa 22 August. Zvii zvamungataurawo?
Tatakatomirira kuti tizive kuti nyaya yacho ichaitwa rini. Saka zvazvabuda kudai zvinenge zvanaka. Takutomerera kuti matara atarisewo matinawo. Tinorangarira kuti tichaburira nenyaya yekuti evidence yatinayo inenge yakati kurei, uye ndiye manumbers. Manamba anoita.
Mune mukana here wekupikisawo zvatiri kunzwawo zviri kupikiswa neZANU PF ichipindura kunyaya iyo iri kudare?
Magweta apresident kutotaura kuno ari mushishi kupikisa izvozvo kubudikidza neevidence yatina.